Vakawanda vanoti mushure mekuchadza kushanyira hama neshamwari makore mashoma apfuura nemhaka yechirwere cheCOVID-19 vachange vari munzira kushanyira hama kumaruwa nemaguta akasiyana-siyana. Mutambi wetsiva ane mukurumbira Brandon Dennis anoti achange ari kumusha kumasvingo achipemberera zvaakakohwa mwaka uno.
Kisimusi ndiwo masvingo, ndiwo zhira tinenge tichingofarawo tiriko kumasvingo. Kisimusi vanenge tichicelebra sezvakare kucelebra mukombe wangu.
Vamwewo vakaita semurairidzi wenhabvu vabatai vepagedhe Chenjerai Dhuve vanoti ino ndiyo nguva yekuve nemhuri nekuti basa ravo ari vape nguva yakakwana yekuita izvi.
Ngatarisa basa ratinoshanda here, tinowana nguva shoma yonge tine mhuri yedu, asi pachristmas apa ndinenge ndichifara hawangu ndine vana vangu tichiwana mukana nefamily yangu ichishanya kunosvikawo kana kumusha tichimbonoonawo vana mama kumusha ikoko tinofara tinawo.
Murairidzi wechikwata cherugby cheHarare Sports Club Derek Chiware anoti vari kupa vatambi vavo nguva ino kuti vambokanganwa zvemutambo werugby vopawo nguva kumhuri dzavo nekuhama neshamwari.
Panguva ino isu tiri kuti pachristmas tinenge tichirerutsirawo vatambi vedu tichiti ndiyo nguva yekuzorora, saka tinoencourage zvatisina kuti active rest, vanawo maprogramu avanenge vachiita, asi kunyanyanyanya zvepafield tiri kuti tamboti zorore mbichana kuti vakwanise kuspendawo time nevamwe wavo. Saka christmas yedu inenge yakati nyarare.
Aimbove mutambi wetsiva muremu wemiddleweight Farai kana anochedzwa kunzi Gudo Mugoni anoti ino ndiyo nguva yaanoshandisa kutsvaga vechidiki vane tarenda.
Basa redu ndirekuscouta kuona matarenda sezvatakaitwawo, takascout kuone vakati scouta. Saka tinenge tiripo pakutarisa vana vadiki vachinge vachifamba vachitamba vese, kuna kuti aiwa uyo anoenda kuenda kuve netarenda redu, uyo anenge ari ane tarenda redu. Saka tinotorawo vanewo totanga kuvadzidzisa.
Aimbobatira chikwata cheKambu Zuma United Shepherd Saizi anoti akanamwa nemari dzezvikoro dziri kudiwa munandira gore rinouya zvekuti Kisimisi ari kutamba ari pamba.
Christmas yedu isi tengopedza tingori pamba nevana, nofuka tingogochoka nyama kemari shoma-shomawo nekuti mafizi zvakaoma gore rino, mafizi akatiwandira.
Munyori wezvemutambo wenhabvu anogara kuEngland Admire Muhemeke anoti ari pamba nemudzimai wake zvekare kuEngland mushure mekunge vana vashanya kuZimbabwe kunoona gogo vavo. Asi mutambi wetsiva wechidzimai ane bhande resilver reWorld Boxing Council kuda kwache Chiwandire aseka zvake achitiye haana kana mari zvekuti achange akatyora zvake ari pamba, uyezve nekutora nguva ino kugadzirira mutambo wake unotevera.
Ini ndichange ndichispenda holiday yangu ndiri indoors because one handina kana sendi mumwe ende two I've started training. Saka ndichange ndiri mumba because ndikabva kutraining ndeinda neta ndeida kuzorora. Saka no holiday for me.
Chiwandire ari kugadzirira mutambo naYemilethi neKado weMexico bhande regoridhe reWBC reuremu weSuper Bantamweight. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.